Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumi guru 3 2024 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanotengesa mumugwagwa muchinoi vodzingwa nemapurisa kuitira kuti muenzi anova mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vawane guta rakachena. Urongwa hwekukwenenzvera lithium munyika hombosendekwa parutivi. Mbava dzinonzi dzaba mari inosvika 4 million kubulawayo nhasi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akabatana nekanzuru yechinoi Askwera achita wakiti na gonzo nevanotengesa mumugwagwa vachivarambidza kuita basa ravo pamberi pekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muguta iri mangwana. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
VaMnangagwa vanove mukuru wezvikoro zvepamusoro zvose kana kuti chancellor vachange vari pachinoi University of Technology apo vanenge vachipfekedza nguwani kana kuti graduation kwevakapedza zvidzidzo zvavo. Sechave chigariro panenge pachishanya mutungamiri wenyika kune dzimwe nzvimbo munyika mapurisa anga akapakatira zvombo akumobata jongwe muromo achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe adzingwa pedzo nechitoro chikuru chePick n Pay muchinoi. Oi amai lokadzia wazere mhaka vati vanzi vambomira basa kusvika mukuru aenda
avamboti chimbosuduka izvishoma munozodzoka kana graduation yapera
amai wazere mhaka vati apa ndipo pavanowana raramo yavo uye zvinorwadza
isusu ndopatowana napo but atingapikisa kana vachinge vatisudukai tinosuduruka
mumwe anotengesa mabhandi nezvimwe achanoda kuzivikanwa nezita rekuti hwasu ati kwemazuva maviri aya vatarisana nenzara asi mumwe anotengesa mumigwagwa vamazelasivhera vanoti hapana chakaipa kuchenesa guta kana kuchiuya muenzi mukuru
hai ndinotikwanisa kuti vamwe vachatotambudzika kunyange zvazvo zviri zvemazuva mashoma asi kananga storina mari muriwo achatoshaya muriwo
mutauro wekanzuro yechinoi vanichawana mulauzi vanoti mapurisa avo ari kungoita basa ravo semazuva ose
ichokwadi kuti maexercise azvinogara kuchingoaita nguva nenguva nekuona kuti vanhu vabva pakutengesera pasingatendere hatimire kuita basa nokuti pane occasion iripo ayo tagara tinongoita basa kuti vanhu vagare vari
mutauriro wechimwe chikwata checitizen coalition for change kana kuti CCC vapromise mukwananzi vanoti zviri kuita vaMnangagwa ndizvo zvaingoita vaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe
hapana mutauko watiri kuona pakati peutungamiri hweutongi hwavamugabe nevamugangwa tiri kuona kuti vese vanhu vanotya vanhu kwese kwavanoenda panofanira kunga kuti pasungwe vanhu pazvingwe vanhu kuti vazarurenje vavafambe zvinoratidza spiriti yeutongi kwete spiriti yeutongi asi chakanyanya kutinetsa isusu ndechekuti pari zvino zvinenge zvatowesi kupfuura nenguva yavamugabe zvekushungurudzwa nekusungwa kwevanhu
Asimushandi mukuru pamuzinda webato rezanu PF vafarai marapira vanoti kubviswa kwevanhu mumigwagwa kana mutungamiri wenyika achishanya zvine chekuita nekuchengetedzwa kwavo.
Paka pane matsano akawanda wanda nekachitariswa nokurangana kuchengetedzwa kwemukuchengetedzwa kwevanhu munharaunda zvinhu zvakawanda wanda zvinenge izvi ndizvo zvakangotwa nhangu kuti mukuru wenyika haasi munhu nje.
Vanhu vakawanda munyika vanorarama nekutengesa mumigwagwa sezvo munyika musina mabasa. Vamunangwagwa vachavhurawo zviri pamutemo mahofisi ekushandira pakati pamwe nedzimba dzinogara vana vanenge vachidzidza pachikoro ichi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi. Njini Nunurai Jena.
Mashoko achangotambira anoti mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vazivisa vatori venhau kuti pane mbavha dzange dzakapakatira pfuti dzaba mari pane rimwe bhanga remubulawayo. Kunyangwe mapurisa asiri kutaura mashoko avo kuti ibhengi ripi, bepanhau repadande mutande Resim Live rinoti mari iyi yabiwa paEco Bank. Mapurisa anoti ari kuenderera mberi nekutsvaga vanhu ava uye ari kukurudzirawo vanenge vaine umbowo kuti vavafonere panhamba dzinoti 0242703631 kana kuti pa WhatsApp namba dzinoti 0712800197. Mapurisa anoti maitikiro aitika zvinhu izvi anoratidza sekunge pane mumwe mushandi wemubhanga iri ari kuziya zvaitika. Muteedzeri wegurukota rezvezvicherwa vapolite Kambamura vanoti hurumende yamborerutsa mutemo wayo wekuti vari kuchera lithium vavake makambani ekuikwenenzvera munyika kuti Zimbabwe iwanewo mari yakati wandei pazvicherwa zvayo. Vakambamura vataura izvi kune penyuro yeReuters uye vati danho iri ratorwa sezvo mitengo yechicherwa ichi yadzikira zvakanyanya pamusika wepasi rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevari munzvimbo dzine zvicherwa reCenter for Natural Resources vafarai maguhu.
Zvaifanira kuitwa ndezvekuti maplanta aifanira kutanga avakwa tisati tatanga kuchera lithium. Asi Zimbabwe yakaita sekunge yakabatirwa shamhu yekuti cherai lithium ende mukasachera vanhu vanofa. Saka machina vakaona kudesperate watangatiinawo ndokutora mukana iwoyo vakachera usiku nemasikati.
Vaiburitsa lithium yakawanda zvakadii pamago?
Mamwe makambani aibuditsa about 1200 tons per day. So mukaona vakutaura zvavari kutaura izvi vari kuziva kuti vakasomora zvese zvavaida kumora. Amashoko ekuonekana ekuratidza kuti hatichina chatiri kunyengerera muno.
Asika vari kuvimbisa vanhu kuti vachaedza kuvaka maplants aya kana kuti mafactory ekukwenenzvera chicherwa ichi.
Maplant avari kutaura aya hapana plant ichanyatsa kubuda isvinu nekuti lithium yacho yazara kuchina. Hapana chinovakurudzira kuti vachivake plant muno muZimbabwe. Saka mukana wakatodarika uyu takufanira kutotarisa zvimwe. Otherwise zvelithium aiwa zvakatodarika mukana wakauya ukatoenda. Semaurira akaita mukana wemadiamonds akauya akaendazve. Takutotarisa the next mineral atizivi kuti inenge iriputika kupi iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevari munzvimbo dzine zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare. Vatereri tinokukurudzirai kuti mubatane nevamwe pa WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Zvamunoita ndeizvi, munokwanisa kuenda pa WhatsApp penyu modzvinya pakanzi updates. Kana madzvinya ipapo motsvaga VOA Shona, mukaiona mobva matifarira kana kuti press like. Zimwe nerera dzakaremara munyika dzinoti dzave kumanikidzwa kusiyira chikoro panzira nekushaya magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificates anodiwa pakunyora bvunzo kutangira pagrade 7. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano revechidiki reSocial Economic Action and Transformation for Humanity kana kuti SEPT, mukupera kwesvondo rapera kuutsinda kwachivi, vamwe vechidiki vakaremara vakaita samuzvare Melody Gotoza vakati vari kushushikana nekutadza kuenderera mberi nechikoro.
Ino ndakadai ndakatogumira grade 7 asi kuti ndizoenderera mberi pakava nhau yekuti 1 koro kure 13 kilometers ndotozosvika makumbo angu anere nekuti niurema hwangu huri kumakumbo ndochitiona kuti vabereki vedu vamwe vakatoshayika uye nhau dzemabhethi handitori naurogara nezvanototambura kuti wodii nemi kuti ndiwane bhethi randingashandisawo kuti ndikwanise kuverengawo pakati pevamwe vanozvitora rimunowo muzimbabwe.
Mumwe mukomana wechidiki akaremara makumbo vapanashe marega vanoti dzimwe nguva vanosangana dambudziko rekuti zvikoro zvinenge zviri kure.
Tine matambudziko atiri kusangana nawo akaita sekushayawo mari yedzidzo kana kushaya mudziyo yekufambisawo zvakaita seshangu kana mawiche kana mapasikoro. Ini ndotokwanisa kuchovha pasikoro asi makumbo angu haakwanisi kufamba distance yakareba.
Mukuru webasa musangano reset muzvare Tendai Mafuka vanoti vari kushushikana zvikuru nematambudziko arusangana nevakaremara vechidiki.
Zobudawo zvaisiririsa kubva kuvanava nyanya vana akaremara panhau dzekushaya mabhethi nezvitupa uye nhau dzekuti vakachengetwa vakabva apa vakaenda apa pamusoro pekushayikirwa nevabereki vamwewo havasi kuenda kuzvikoro pamusoro pekushaya mari yekubhadhara uye kufamba mitunhu yakareba vachienda kuzvikoro nekudzoka.
Mumwe mukomana wechidiki ane mheta makumbo vatadiwa nache kuza kwacho vanoti chirongwa ichi chavabatsira.
Vatadziswa kuchengeta kuwandichi nekurima saka kushandisa maoko kuti mubatire maoko vatadziswa kubika sipo.
Mukuru wesangano revabereki vane vana vakaremara reZimbabwe Parents of Handicapped Children Association vaRonald Mazango vakurudzira hurumende kuti ibatsire vechidiki ava.
Totiye hurumende yogadzirawo polisiwo yokuti vanhu vanohurema musanyanya kuvaomesera nekuti vagara vane zvidzamirwa zvavo nekuti hurema nokushayiwa kazhinji zvinofamba zvakabatana. Zvakadaro vezvitupavo vakatsirewo kunzwisisawo kuti vangatsvaga imwe nzira ipi yekuti vana vakura ava vakwanisewo kuwana zvitupa vandopindawo basa vavhurawo mabhengi akaunzi vavhurawo mawalets vatengewo mudziyo chero panogoverwa nhaka paestate asasara kumashure.
Vanoti mutemo uripo wekutora magwaro kune vasina vabereki unoda kuti paite vafakazi vakawanda uye nekumaruwa vanogara munzvimbo dziri kure nekunotorerwa magwaro aya zvinoda mari dzemabhazi dzakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota remukati menyika vakazembeka zembe sezvo vasati vapindira mibvinzo yedu. Asi munyori mukuru mubazi regurukota remasvingo Dr. Admo Pazakavambwa vanoti hurumende hapana wainosiya pazvirongwa zvese kusanganisira kubatsira vakaremara sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Mutungamiriri wenyika Comrade Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa vachiti kuomedza mantra yekuti leaving no one and no place behind.
Mambo Chimbani Magudu vakafa mugwadi avo vasingaoni vanoti vana ava vanokwanisa kuwana rubatsiro kubva kumadzishe nemasabhuku.
Saka tinokurudzira vakaremara vose vangadai vakakundikana kuenda mberi nechikoro kana kuti vari kukundikana kuenda mberi muzvinangwa zveupenyu nokuda kwokushayiwa matsamba ekuberekwa ekuzvarwa iwawa vakawa kuti vaende kumadzimambo avo kubudikidza namakanselers namasabhuku namasadunhu vaendese kumadzishe vanonyoregwa matsamba iwawo.
Ongororo yakaitwa muna 2020 nesangano reZimbabwe Human Rights Commission yakati vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu 2.3 million havana magwara ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates. Ndakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi yaparura urongwa wekugovera vanhu chikafu mudunhu rechikwakwa paine urongwa wekupa vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru zvinomwe kana kuti 5.7 million zvekudya. Kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapera kwakonzera matambudziko akanyanya mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vanoona nezveutano muLebanon vanoti Israel yauraya vanhu vatanhatu payabhomba nendege imwe imba yemudirikidzanwa muBeirut, guta guru reLebanon. Israel yati yabhomba nzvimbo mazana maviri ikauraya varwi veHezbollah gumi nevashanu. Nezuro Israel yakazivisawo kuti mauto ayo masere aingaurayiwa muLebanon. Israel inoti iri kurongawo kudzosera kurwiswa kwayakaitwa nemusi wechipiri neIran. Vamwe vanoti Israel inogona kurwisa pari kugadzirwa zvombo zvenyuklia neIran. Asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati nzvimbo idzi hadzifanire kurwiswa. Vashandi vakawanda munyika vari kuchema-chema nedanho reReserve Bank of Zimbabwe rekudzikisa uremu hwemari yemunyika yeZIG nezvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, vachiti zvakakanganisa zvakanyanya mihoro yavo yavanotambira iri mumari yemunyika pamwe nemari dzavanga vakachengeta dziri muZIG. Danho iri rinonziwo rakaita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwire muzvitoro iyo mihoro isina kuwedzerwa. Vashandi vakawanda munyika kusanganisira vehurumende vanonzi vachiri kuwana mari dzemihoro imwe yacho iri muzvidimbu zvemari yemaZIG. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo iri kuronga kuvandudza mihoro yevashandi vayo senzira yekuvadzivirira kubva kumatambudziko akonzerwa nekushaya simba kwemari yemunyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaRuben Kurebwa, Jabangwe Nomboka pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF vaSnowball Tongogara, akatanga nekubvunza vaNomboka kuti chii chavari kuchema-chema nacho sevashandi kunyanya.
Isu sevashandi tiri kutsva kumutsana nekudumbu. Mitengo iri kuiswa haisi kutarisa mushandi, ndochekutanga chaicho. Chepiri chacho, mari yacho yavanoti ZIGI dhazena mutsva vakatiudza kuti iri kubhekwa negold rinove ratinomaina isu vashandi, saka taapamwe zvichaita nani nekuti gold riri kukwira mutengo, asi ZIGI riri kudonha mutengo zvinotyisa. Tikanzwa zvekare rimwe remagamba edu vanoveva mutsvangwa vachiti zita rekuti ZIGI vari pakune mukuru wenyika vanove purezidendi wedu vaMnangagwa, kanzi kusimba kwakaita purezidendi wedu vaMnangagwa ndokusimba kwaita ZIGI. But nemadonhero araita handizivi kuti purezidendi Mnangagwa vachiri kurida here zita rekuti ZIGI.
Regai tizwe kuna vatongogara. Vatongogara, munoti nenyaya iri mudariro uye mashoko ataurwa navaJavangwe?
Tinanga takaunzwa ZIGI nyaya yekustabilize our currency and to turn inflation. Nyaya yakanga yanyika inflation and Arab Bitakazuna Zakaku, Zamina, Kisha, Indian Kupa, on the Forex, Yakazu, one of the city value tickets. Arab Bitakazuka, yet as a way of addressing the pressure of foreign talent, Yakanga, Yanyan. So, in the moment, Biki, she got this work, and one thing I mean, Nika was proud of it, a duty of everyone, every Zimbabwe to defend our current. And one thing we have to they've noted the concerns of civil servants and they are going to look into their plight. So I think, yes, it's a painful moment, but I think government is doing everything in its power to address the issue of sick, the whole current media at night. But I'm not sure what the boundary is.
Vanomboka, munoona zvichizobatsirawo here kune makambani akazvimirira nekwenyuwo kumasangano emigodhi tikataona vashandi vehurumende vachiwedzerwa mihoro.
Kumajongwa handiti kunyeperai, hurumende yedu yavamunangagwa haina kwainotisvika sevashandi. Haina chivashandi chainacho. 2017 vachipinda takamacha tichinodzidza vamugabe chifungwa kuti matambudziko edu aikonzerwa navamugabe. Vamutuzinyuve vakatitaurira chirungu chaityisa vakatiti taakuita anonzi maaustarity measures. Mapolicies ari kuiswa necurrent government anongonobata mari yemushandi. Mushandi wavamunangagwa ari kuhora 300 iyo yakasiya chiorekwa navamugabe akutekswa mari inotyisa. Kumapenshen kwedu wakaenda wakanotisira SI 32 of 2019. Yobva yatora mapenshen ose. Nyika yedu haisi kurawa nesanction. Nyika yedu iri kurayiwa necorruption.
Regai tinzwe kuna vatongogara. Vatongogara pindirai tinzwe.
Wangu wakuchiita mitembo. Nyika yatangira pati. Nyaya yemaaustarity measures. Anga achitaurwa aya. Tirikuona achishandaza izvi. Kozi mukatarisa kusungaura kwakaita vana veZimbabwe makore apfuura. Kana maprojects akawanda achiitwa munyika angave marodzi, angave mabridge, angave madhemu, mainnovation hubs tikaenda kumining. Saka hatingati maaustarity measures haasi kushanda. Ari kushanda vatirambe takasunga matumbu nyika ichiwakwa.
Vanomboka, chii chamungakurudzira kuti dai chaitwa nehurumende pamwe nereserve bank of Zimbabwe kuti zvinhu zvigadzikane munyika kunyaya dzemihoro?
Ini ndinoti hurumende yedu dai yakwanisa kuvhara mwena wecorruption ndochekutanga. Chechipiri kuti mari yedu iite simba, mari haidi politics, economy. Vamunangagwa ngavabatane navachamisa, vabatane nemapolitical parties ose vavake nyika.
Vatongogara, hanzi uori ndohwauraya nyika.
Hapana nyaya yecorruption iri kumhanidzwa nezvayo. Government iri kuita zvese zvainogona. Kana inyaya yecorruption inoda kuti yakanyanya kukambuu ndokunofanira kutanga kugadzirwa corruption. Heri nyaya yekuti zvatibatanei navachamisa, vachamisa vakatini ndasiya politics. So unomukire munhu akati ndasiya politics yatibatani.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vasnobo tongogara vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumutungamiri wesangano renational mine workers union of Zimbabwe vakurebwa Javangwe Numboka vari parunare kuchegutu muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri westudio 7. Vachuchisi vematare edzimhosva vakadomwa nebazi rinoona nezvemutemo muAmerica vari kuti vaDonald Trump vakaita zviri kunze kwekodzero yebasa ravo semutungamiri wenyika, apo vakamanikidza vakuru vehurumende pamwe nemuteedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence kuti vaedze ku pidigura kukundwa kwava Trump musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2020. Asi vaTrump vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti havana mhosva yavakapara uye zviri kuitwa ndezvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga westudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reOhands on Justice vaKennedy Masie.
Sawa chuchisi hapa wa kunzi wa gadzira gwaro rinokwana kuita 165 pages iro rukuongorora zvekare richipenengura kukanganisa kwakaita wa Trump kana kuti kuda kupandukira hurumende kwaro kunzi vakange vada kuita muna November 5 2020
mungajekesa here kuti chinangwa chegwaro iri ndechipi
gwaro iri chinangwa charo chiri kunzi ndechekuti nyaya dzava Trump dziri mumatare dziramba zvichiendera mberi uyezve igwaro ruku yatingati pachirungu rikuita narrow down inganzi ma issues arunzwa Trump vanogona kuva vakakanganisa ivo vari president wenyika panguva yacho
anotaurwa varare chirungu rokuti immunity va Trump vachinzwa nekudzivirirwa kwavangawane pakamira sei papapo
hongu Supreme Court yakataura kuti va Trump kana kuti ma presidents anenge ari anenge akaita zvavanenge akaita vachiri ma president ane immunity va Trump vanogona kuva vane immunity pazvinhu zvavari kunzi vari kupomerwa hongu Supreme Court yakataura hayo izvi ichinangana nekuti vaTrump vanga vari president parokunzi varunzi vakaita zvinhu izvo zvari kupomerwa zvokupandukira nyika but nyaya idzi dziri kumatare hadzisati dzabviswa dzichiripo dzichiri kuendera mberi kwadziri kuita ndirokuti kuchave kuchida kuinterpretwa decision yakaitwa neSupreme Court
nyaya idzi dzingatadzisa vaTrump here kuramba vachikwikwidza musarudzo iri kuuya
andione sekuti nyaya iyi ingave ichipinda mudare before my elections nekuti tiona kuti dzimwe nyaya dziri kumasure uku dzichave dzichizotongwa hadzo after my elections saka hapana chingave chichikanganisa kuti my elections aya tikuona achiitwa next month kuti angave achimiswa kana kukanganiswa zvinhu zvakuitwawo nevachuchisi vachida kuumbiridzawo nyaya dzavo dzavarikuda kuzounzawo kana kuti kuzogadza pamberi pematare aya ari kutonga vaTrump kana my elections apera
Gweta vachishanda nesangano reO Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas. Yave nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire mega zvamunofunga.
227 makadini mose zvenyu nebasa renyu munogona. Nae vakomana neudiki hune nyika yeZimbabwe mapresident matatu ndeekuita sei tokuita mavice president mairi kwozoita president chaivo itatu ndevekuita sei navo dai Zimbabwe yange kakura senge South Africa pataisirwa mapresident kana 5 chinzi havevi pazonatavo vanoda president wavo vechisutu vanoda president wavo
Manira akanaka vashamarari veStudio 7 nevatereri veStudio 7 mese inini ndinofara zvikuru asi ndinonyunyuta zvikuru nemabatirwo ari kuita vanhu muZimbabwe negovernment yedu isina hanya nevanhu inotengera madzishi emota isina kana basa nenzara ine vanhu vazhinji vari munyika vari kutambudzika nenzara huru kwazvo saka ndinoti izvi naivo madzishe aratidza kuti chero tigere navo kunzvimbo kwedu havasi vanhu vanhu vatinoti vangatitungamirira
vanachibaya ndohakusungwa manje vanachibaya ndohosungwa asi vana muvhevhe vangeita game catch and release vanachivhaya vasati vatombosungwa hapana munhu akatomboenda kunomubvunza vanachimombe avava ndezvekungoda kubata vanhu kumeso vanainotaifaya vese ava vari kuita zvavanoda neupfumi hwenyika vana waryajena ava vari kungoita uoro vana dexter ndunavo havasi kusungwa takarasimana navo narebo chibaya vaiya sei kungomuvengera kuti ndiwo opposition party mnangagwa wakosha mwari mnangagwa tiri kunyepera mugabe anga ari much far better than you
pastudio 7 pastudio 7 masera sei hama dzangu inini changu chichemo chinongori 1 vaimboita zvemadhona zvechristian care vakazotiramwira kupi gore rakaoma kudai government hainenge isisina shungu nesu handichanzwisisa zvakuitika takambotiwanei tuchibage kumashuro kuna june kutanga kwajune garoni rimwe chete vamwe magaroni matatu vamwe vakaita rombo rakanaka kwaona mabhaketi maviri asi nekuda kwouwandu wevanhu vamwe ari 8-10 tumbudzi tataivenato tapera nekuti ngeswa tichitsvaga hupfu 10 kg $7 hakuna kana chikafu chokuti vanhu tirarame vanhu taakurarama nematamba matamba munomaziva kuita ekugocha chero chaivo
musoro pamusoro pastudio 7
Ndongodango pindura vanhu vaviri apa vataura. Vedwe ngatiedze kuti kana.
Aiwa, tinotenda vatereri nguva yedu ndo yajikanana. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLife Talk apo tiri kutarisa matambudziko aunzwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi kunyanya kumadzimai. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA iNdebele.